Musa chaburitsa mari dzirikubhadharwa nevana kunyora bvunzo ra2024 zvisanganisira grade 6 ordinary level neadvanced level.
Idzo mari dzirikubhadharwa gore rino dzachinja zvakadini tichitarisa dzegore rakapera.
Mari dzirikubhadharwa gore rino hadzina kumbovera dzachinja, idzodzo dzakasetwa dzakagadzirwa nehurumende mugore ra2019. Ndidzo mari dzimwe chete idzodzo. Hurumende iri kusubsidiza mafees for vana vari kunyorera vanodzidza kuzvikoro zvehurumende kana kuti zvikoro zvekanzuro nemamission schools asati aprivatiza.
Zvinoreva kuti kudii pamabata kachirungu ako subsidized? Imari dzinofanirwa kubhadharwa pachidzidzo chimwe nechimwe, vateereri vanoda kunzwisisa izvozvo.
Vana vachanyorera kumagovernment schools ordinary level vanobhadhara $11, vekumaprivate schools kana maprivate colleges kana vana vari kunyorera bvunzo dzavakafoira vanobhadhara $24 per subject. Advanced level vanobhadhara $22 vari kudzidza muzvikoro zvehurumende kana zvekanzuro. Vanodzidza maprivate colleges nemaprivate candidates neava vari kunyorera advanced level vakambonyorazve vanobhadhara $48.
Zvine mazuva here anotarwa kuti vanofanira kunge vabhadhara kusvika musi wakati kana kuti vanongobhadharira pavakwanisira?
Tinotarisira kuti vana vakwanise kuregista muna June registration ovhara musi wa20 March, muna November registration ovhara 26 March.